mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 15 zvita 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamupiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vachapa Africa mari inoita mabhiriyoni makumi manomwe emadhora. Dare repamusoro reHigh Court kumasvingo rinorasa chikumbiro chebato reCitizens Coalition for Change chekusima miti mune rimwe wadhi mumasvingo. France neArgentina ndidzo dzichakwikwidzana mumutambo wemafinals eFIFA World Cup nemusi wesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakazivisa kuti hurumende yavo ichawedzera rubatsiro rwaichapa kuAfrica nemari inosvika mabhiriyoni gumi nemashanu emadhora US 15 billion. VaBiden vakazivisa izvi pamusangano weUS Africa Leaders Summit wasvika muzuva rechitatu nhasi muguta reWashington DC. Musangano uyu usati watanga, America yakazivisa kuti ichapa Africa mari inosvika mabhiriyoni makumi mashanu nemashanu emadhora US 55 billion. Izvi zvinoreva kuti America ichapa Africa mari inoita mabhiriyoni makumi manomwe US 70 billion. Vachitaura pamusangano uyu, vaBiden vakati America inoda kushanda neAfrica pasina zvokumanikidzwa uye vachiti vanonyorerana chibvumirano chememorandum of understanding nesangano reAfrican Continental Free Trade Area Secretariat richavhura hwaro hutsva hwekudyidzana pakati peAmerica neAfrica. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvaitwa nemutungamiri weAmerica zvinoyemurika zvikuru sezvo zvichabatsira Africa kusanganisa Zimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Musanganya uye namuzvinafundo Masocha nezvenyaya iyi.
Zviri zvinofadza chaizvo sazvichiratidza rudo rwandogara nichitaura rweAmerica kukondinendi yeAfrica, nokuti $15 billion yaiswa iyi handiyo yoga, yanga yatogara yanzi ichaenda kuyanga iri $55 billion. Saka uku kuwedzera pamusoro pe$55 billion wowedzera $15 billion yezvimwe zvibvumirano kuzoita iyo $70 billion yokubetsera vanhu vokuAfrica. Chinonyanya kufadza chaizvo chaizvo ndechekuti kana takateresa zvaachitaura President Biden, vadzokorora zvakawanda chaizvo zvinoratidza rudo rwavanhu munhu womuAfrica, kwete kuti rudo rwavanhu vari muhurumende chete. Aiwa, kuti zvirongwa zvose izvi mari yose iyi ichange yakanangana nezvirongwa zvomuAfrica zvinosumudzira vanhu, zvakaita samabasa anenge ariko, anenge achikrietwa nokuda kwemabhizinesi mamwe achaenda ku nezvimwe zvirongwa zvinenge zviri ku. Vadzokorora zvepakawanda chaizvo tichivateerera vachitaura ivo vachidzokorora nyaya yokuprotekta maworkers, kuprotekta kodzero dzavanhu, kuchengetedza kodzero dzavanhu, kutongwa kwavanhu zvakanaka, vanhu vachiwana mabasa munyika. Zvinobva zvazoita isu kuti kana takatarisa China neRussia havanangi nokutarisa munhu upenyu hwomunhu sezvinoita America. Ine chido chokuti munhu akwanise kubudirira, akwanise kuwana mukana waanokwanisa kuwana muupenyu hwake, abudirire nezvibvumirano zvaitwa izvi.
Munoona nyika yeZimbabwe ichizowanawo imwe yemari here? Tichitarisa kuti mutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa havana kukokwa kumusangano uyu vakange vakamirirwa na va Frederick Shava vanoona nezvemabasa ekunze. Munoona sei apa?
Ndinoona sekuti Zimbabwe ichakwanisa kuwana imwe yemari idzodzo yakanangana nekuzvibvumirano zvimwe zvingava zvinoitwa zvokutengeserana pakati penyika yeZimbabwe nenyika yeAmerica, nokuti kukokwa kwakaitwa Zimbabwe kuchizoenda minista chete vaFrederick Shava zvinoratidza kuti pane zvinenge zviriko zvavachawana. Havachangobvi vakabata mavoko, asi zvinenge zviri zvishoma nokuti nyika dzakamiririrwa naana purezidendi dzichawanavo zvakanuna. Saka dzakaita saana Zimbabwe dzakamiririrwawo naana minista dzichawana zvishoma nokuti purezidendi wenyika pane paanotsika, pane paanonzwikwa pasingakwanisi kuti minista akwanise kunzwika kana kuti akwanise kusvika. Ndiro kutaura kwaakuchiitawo vafredshava kuti vanovimba kuti dai purezidendi nakagovauya, asi havakwanisi kuuya. Saka ichawana zvaichawana kunyanya muzvibvumirano zvokutengeserana nenyika, nokuti nyika dzose dzomuafrica dzinofanira kubatirira America padhuze chaizvo, nokuti dzinoda mari mumaus dollars. Tinoona Zimbabwe shamwari hwaiinda sapoti yaiinayo kubva kuamerica ndeyekuti America inobvumira Zimbabwe kuti ishandise us dollar. Tinoziva chikonzero chaita kuti purezidendi Mnangagwa vasadanwa kuuya uno kunyaya dzezvirango zvavakatemerwa navamwe vavo vari muhurumende. Zvirango izvi zvagara kwenguva yakareba chaizvo. Vanoziva zvavanofanira kuita kuti vabve pazvirango izvi, kuti Zimbabwe iriyo nyika yoga munharaunda resouthern africa mose inenge isina kunge yadaidzwa purezidendi. Zvinhu zvinotinyadzisa. Tadiwo kutevedzera zvinoita nyika dzakaita saana Zambia pamatungirwo avanhu, tione kuti chii chatingaita tibve pamasanction purezidendi akwanisewo kuenda kunoenda vamwe.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 vari kuOhio. Dare repamusoro reHigh Court kumasvingo rinonzi nezuro rakarasa chikumbiro chakange chaiswa magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights chekuti risendeke parutivi danho remapurisa rekurambidza nhengo dzeCitizens Coalition for Change kudyara miti muward 4 kwaGutu kumasvingo nhasi. Uko mutungamiri webato iri Vanessa Chamisa vange vachitarisirwa kunge varipo. Betari iri kumirira nhengo yeCCC akasvitsa chikumbiro chekudyara miti kumapurisa. Valoid Mufudze vaMartin Mureri vanoti dare rakati nyaya iyi haina kukodzera kuti inzwikwe zvechimbi chimbi, zvichireva kuti nhengo dzeCCC hadzigone kupikisa danho remapurisa iri. Mapurisa edunhu remasvingo East akanyorera vaMufudze tsamba yekuvazivisa kuti havaifanirwa kuenderera mberi nekudyara miti, achiti pane rimwe bato raasina kudoma nezita rakange rapiwa kare mvumo yekuita musangano waro makare muward 4. Asi vebato rinopikisa iri vari kuti vachaenderera mberi vachidyara miti, vachiti havaoni chingaite kuti zvematongerwo enyika zvipinzwe mukudyarwa kwemiti. Hatina kukwanisa kubata mukuru wemapurisa mudunhu remasvingo East Chief Superintendent Taurai Joachim Mambure kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Jonga Kandemiri aita hurukuro navamureri pamusoro penyaya iyi.
Klaindi yangu inova iyo Lady Mufudze nevandiwo konvhenda wakanga anotifaya mapurisa achitira anoda kuita kudyara muti musi wa 15 December 2022 vakapiwa inonzi prohibition notice yekuti vairambidzwa kuti vaidzware miti iyoyo chero hanje paiva paimba pemunhu pari private. Kwanzi muwadhi imomo musi muwadhi musi umwe chete pane imwe political party isina kunemiwa yanzi inenge achiitavo musangano wayo inoda kutanga nenguva dzatingati kubva nguva dzachain kusvika nguva dza4 aye panenge pachiitwa musangano. Saka tazoita region chamber application tichichema chema kuti aya iye atenderwa kudyara miti nekuti miti haineni zvatovita nepolitics inobatsira munguva ino neclimate change. saka koti yazotirayo chikumbiro chenyu achisiri agent yatoti meta yaisiri agent zvokuti ingada kuipa nechimbi chimbi.
Saka zvinorevei zvikune vamunomirira kana dare rati nyaya yenyu haikwanise kana kuti haikodzere kuti inzwikwe nechimbi chimbi?
Sazvinoreva ndechekuti havachagoni kuti vadyare miti nokuti dare rinenge risina kupa mutongo wekuti vaendese mberi nokudyara miti nokuti yemanzi prohibition notice inenge ichiri inforce. Saka zvazvinotoreva ndezvekuti havachagoni kupa mutemo kuti varambe vachiendirira mberi nokudyara miti.
Ko vakazotora matanho ekuti vaenderere mberi sekodzero yavo yavanopiwa nokuti nyaya yekudyara miti tinonzwa ive bato vari kuti haingaiswe zvematongerwo enyika?
Iko pamutemo chepo kutodyara miti kwacho papasingafani kuti kutomboimbwa hondo timapurisa angatendera vanhu rekudyara miti nokuti panongova paimba chemunhu. Saka hapanei nokuti utendedzwe upiwe mvumo yekuti pane vaeni vangu vanodawo kuuya paimba pangu munovatendera here kuti ndinge ndinavo hazvina nebasa rosa isi zvematongerwo enyika. Vavachigona kuti vangeendirira mberi nekudyara miti but problem iripo ndeyekuti kana paiswa prohibition notice vanhu vakateerera vakaenda kumakotsi wava mutemo navo zvengazvova kuchiregulatewa nemutemo.
Tichitarisawo idzo nyaya dzekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu, imwe inganzi here nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kana mapurisa achirambidza vanhu kuti vange vachiita saizvozvo kudyara miti?
Ya, ndo zvinotoratidza kuti kodzero dzevanhu dzinenge dzichimbunyikidzwa nemhaka yekuti kune nguva kudyara miti haisi rali iri kuda kuitwa. Chinongova chikumbiro chekudyara miti endi zvekudyara miti zvinhu zvinozivikanwa pasi rino rose kuti zvinotokurudzirwa kuti vanhu dei vadyara miti. Saka ikapo kwekuti vanhu havatenderwi kuungana vachiita zvinhu zvinobatsira even nyika yedu inobatsirika nokuti zvadzwa kunoenda kuchiita miti tichitarisa kuona kuti miti yakatemwa yakawanda ende zvinokonzera kuti climate change iaffecte ringi itanganise mamiriro ekunze akanganiswe neizvozvo zvekutemwa kwemiti. Zvazviri zvinhu zvinotofanira kutofadza but chotishamisa nechekuti mapurisa edu zveend upo politicizing zvinhu zvisingafani kupoliticizwa.
Saka matanho api mamwe amuchatora?
Ndichavhunza client yangu handisati ndawana amwe mainstruction anobva kuclient yangu way forward kuti todini. Ndine chokwadi chokuti patichasangana tichange tichitaurirana vachindiudza kuti vanoda kuti tidini vodzokera futi here kuda regulating authority kundochingirwa rimwe date since kune imwe political party iri kuita inoactivity yayo musame ward. Saka ndichahwa kuti vanoti kudini.
Gweta riri kumirira nhengo yeTCCC yakasvitsa chikumbiro chekudyara miti kumapurisa vaMartin Mureri vari parunhare kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Gamba renyika amai Betty Mtero vachachengetwa nhasi kunoradzikwa magamba paHiroshi Eka muHarare. Amai Mutero vakapiwa chiremekedza cheugamba hwenyika mushure mekushaya kwavo musi wa6 mwedzi uno. Munyori mukuru mubazi rezvemukati menyika reMinistry of Home Affairs and Cultural Heritage vaAaron Nepera vanoti amai Mutero vange vasvitsa makore makumi mapfumbamwe nemaviri ekuberekwa 92 years. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro cheTswane University muzvinafundo Riki Mukonza kuti tinzwe maonero avo.
Maita henyu vaZininga veTwitero havana mukurumbira wakanyanya munhoroondo, ingava nhoroondo yekurwiwa kurwa kwesununguko kana kunyange kutongwa kweZimbabwe musure menge yawana kuzvitonga kuzere. Mukatsvakuruza munogona kutoshaya zvakawanda zvavanogona kunge vakaita. Asi chatinoziva pamusoro pavo inyaya yekuti vamunangagwa pavakanga vakuchiratidza kuti ai vakudawo kupinda pamasimba ndiye mumwe wevanhu vanenge vakamira navo. Nekuti tinonzwa kuti kunyange dzimai weaimbova mutungamiriri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe Mugabe wanoa mai Grace Mugabe vakatombotuka mai Mutero pamusoro pekukurwidzwa kuda kuchiitika pakati vanhu va Mugabe nevanhu vavamunanga. Saka ndochatingati tingazive pamusoro pa mai Mutero avo vari kuradzikwa kuHeroes Acre.
Zvondidzosa pakuti nditsvagewo kuti iwo marongerwo emafambisirwo azvinoitwa kunzi vanosarudzwa kuenda pachikomo cheHeroes Acre icho zvinombonyatsofamba sei kuti zvizonzi avo ngavaende ava havangaendi?
Iyo nyaya yevanonzi vaite mahiro enyika inyaya yagara inonesa muZimbabwe. Asi chekutanga chatoda kuongorore ndechekuti zvinenge zvaitarisa kuti kana wanga usina kumborwa muhondo yerusununguko chimurenda chechipiri, kukwana kwana kwako paHeroes Acre kwanga kuchinesa. Vamwe ndoo vakanga vachibvunzawo kuti ko vamwe vakabatsira nyika musina munge vawana kuzvitonga kuzere, vamwe vanogona ngu vakaita mukurumbira munzvimbo dzakasiyana siyana, kungava mukuimba, kungava mukutamba bhora vachibatsira nyika, kungava kutoita zvinoita zvinobatsira vanhu vakawanda munyika sei vasiri kutarizwa. Saka inyaya yanga ichinesa chaizvo. Chimwe chatingade kuona chiri kubuda kunyange panyaya ya Maibeti Mutero ndechekuti unogona kuita hiro kana kuti unogona kuita gamba nekuda kwekuti wanga uri pedyo zvakadii nemutungamiri wenyika. Zvinova zvunhu zvinotisiya tiine mibvunzo yakati wandei pamusoro pevanhu vari kunzi ndo magamba enyika. Nekuti magamba enyika maitiro avo anofanira kunge achingozvipupurira ega kuruzhinji. Ukaona taakuita magamba anoti vanhu vanenge vachigunun'una nezvavo, pada ugamba hwacho hunenge huine kusagutsa kwahuina.
Sezuva rakaita sanhasi rinenge richinzi pari kuvigwa gamba vemapato ezvematongerwo enyika muZimbabwe, tinonzwa kuti vatowanda zvekusvika kuma100 uko. Vanenge vachitorawo zvigaro zvipi pamazuva akaita seiwaya?
Zvinofanira kunge zvichiitika ndezvekuti vanofanira kunge vachiendawo kunochema magamba iwayo. Asi nekuda kwemakakatano iwayo andambotaura ekuti vamwe vanenge vasingagutsikani kuti uyo azoitwa gamba pachii pacho, unogona kuona vamwe vemapato enyika vasiri kuuya kuzochema uyo hanzi gamba. Saka zvokutaura kwandaita nyaya yemagamba ichiri nekutaura kwakawanda pamusoro payo.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro cheTshwane University muzvinafundo reKimkonza vari parunhare kuTshwane, South Africa, naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rekusiya basa kwevarairidzi. Izvi zvinotevera hurumende yeUnited Kingdom yatanga kushedzera kuti United Kingdom inoda varairidzi kubva kuZimbabwe nedzimwe nyika nhatu dzemuAfrica. Munyori weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, vaRaymond Majongwe, vanoti varairidzi vari kubuda munyika neuwandu hwavo kunotsvaga mafuro manyoro. Tombotarisa zvamunofunga vateereri.
Murishibaba, ndokusautaimurishibaba munhare. Hamunakagwa, murishibaba shamwari. Shamwari, you are the only one person agona kufuna kungwa dzevanhu vese kuvaita mapenzi, kuvaita chikuku vatavata. Mapana mari, $40,000, mapana ma $400,000. Asi ukabvunza, mari yekupa matisha hatina, mari yekutenga mishonga hatina, vana venyu kungokosora, anoti ava kuUK achirapwa ikoko. ne private jet ya mahani ma thousands of US dollars asinika ena mari ndiye zvoda kukwana ma solar energy system pachenyu ndikonana rimwe benzi richiti pamberi rizano uchibribiwa kubribiwa ne t-shirt yakanzi vote ed ne zambia rakanzi vote ed Mechike pezazi, imagine wane zimbako mchamu karini, muno nicheme za mizuhu. Mchamu karini, yego badabe mkabashunda nguwa imechete. Badi kumwe kubata kwenyu, haa kwa zonyanya. Kwa zonyanya. Kwa zonyanya. Bari kutasa nano ndava komanda, iwo karuhara. Rekaini seku, nuchota kunyanga kani. Mwenda kunyanga posu, jipata rakuna. Baba china kuna na yitu wa jina mkai kwa unoku zizia hiko kwa maka pusa wansi mbao. Allow me to say this. Wake up. Simple as that.
Naimi, naimi tibetere yondinoshamiswa shikuru ne mudara akaita sakrisi mtsvanga anotanda tsinga achitaura kuti kudambudziko remagetsi result ye G40 naiwe mtsvanga haunyari kutaura zvinhu zvakadero naye mudhara mukuru iwo ko zvino magetsi acho zvasvika pakudzima musina kumbotaura nezvazvo saka mamakatokusurega ikoko muchiti kwai toda kuti zvionekwe zveG40 izvozvo naiwe mtsvanga zvauri kunyadzisa naiwe hausi kuona kuti izano here iri kuita zvino izvi aiwe mudhara muka iwe chiko newe usati taurira zvakadero manewe wakagara muofisi yenyika indawo imi makambotaura nezvavo magetsi avo zvaazosvika pakudzima mava kutaura kuti hakusisina mvura mamakambotaura nezvazvo
pastudio 7 apo muri seiku komana komana tozwa kurwadziwa especially nehangu ndozwa kurwadziwa nenyika yatiri kurarama yesouth africa magetsi akuenda pazuva more than 4 hours a day ko kwedu kunyika kwedu kuzimbabwe uku kutonetsa magetsi chifungai kuti anoenda zvakadii for how long wakomana wakomana ndirungokurudzira hangu hama dzangu dzemuzimbabwe dziri musouth africa munomu kuti handi tinoregesa kuvhota tichinjiwo hurumende yatishungurudzai togara munyika dzevamwe tichipondwa tichiurawa izvi magetsi ari kuenda tichadiwe muno komana komanaka tisembaona wakomana negore rinoya january ngatibude neuwandu tiende kumusha kwedu tigadzirise nyika yedu ndapota mazita
pastudio 7 muri raitire mese vatepfenuri venhau dzakanaka dzinoyevedza inini ndikudawo kumbobvunzawo kuti kochinonzi munhu atemerwa zvirango anotemerwa chii hatitinyatsoziva kuti zvirango zvacho kana zvichitemiwa chii zvinomboitika ipapo because vanhu vacho vanonzi vakatemerwa zvirango ivavo ndivo vanofamba nemota mbishi ndivo vagere zvakanaka saka kutemera zvirango zvacho chimbochiudzai kuti zvirango zvacho kana chitemerwa munhu anenge achitemera kuti aite sei isu tinotoshamisika ka ndivo vanhu vagere ivavo vanonzi vakatemerwa zvirango zvacho so isusu tisina kutemera zvirango ndisu takatoomerwa noupenyu zvisingamboita kana mbichana zvakangofanana kungati zvirango izvi zvakatotemerwa isu vanhu so mumbotizivisawo kuti zvirango kana zvatemerwa munhu zvinenge zvichimurwadza sei because zimbabwe yacho yese hatimbofa takaziva kuti kana munhu atemerwa zvirango zvinenge achiitwa sei apo ndiri kubvunza zvangu ipapo ari kutaura ndibheni pamambana pagoko apo so zvirango izvimbotisanangurirai kuti kana munhu atemera zvirango zvinonge zvichifambiswa sei tinoshamisika vari ivo vagere zvakanaka vanhu vanotemera zvirango vacho ivavo tatenda zvedu
makadiiko pastudio hapo mubato medu mashata musisisi umo ndinotsigira mashoko ambuya mberi vataura kuti vachamisa kana vasingachadi kutonga nyika dei varegera zvavo hatisisina kana inseni zvangu ndava disappointed nokuti vachamisa varatidza kuzotsudunuka pamashoko avo outungamiriri chaiwo avanga vakataura kuti hatidi mari dzokuba kuda vadzvanyi wavo nemamwe makoronyera atinawo mupati medu meccc ari pazvigaro anoda ma40,000 ya zvokwadi zvararidza kuti nyika yedu hainaki zvamuchose zvamuchose dai vachamisa varamba vakamira pashoko ravo saka eshi nyika yedu hainaki hainaki zvamuchose zvainaki zvamuchose vachamisa dai maramba makamira pazvokwadi yenyu chaiyo yokururama nokuti chokwadi ndicho chinotungamirira kupenyu husingaperi izvi zvamatotendera makoronyera izvi pati yedu yatopindwa nezanupf zvamuchose hapana chichabuda zvachose zvachose takawira pasi dai makaramba makamira nemashoko enyu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Chikwata chenhabvu chekumorocco nezuro chakakundwa nefrance nezvibodzwa zviviri. Izvo zvinoreva kuti Argentina nefrance ndidzo dzichatambira mukombe wefifa world cup nemusi wesvondo. Tabata zvakare mukomana anofarira zvenhabvu Brian Musekiwa kuti atiudze zvizhinji nepamusoro peArgentina.
Makadi mukoma hwande. Mutambo wefrance nemorocco ndakaona wakanakisa zvikuru, but ndakangozobva ndakasurukirwa nenyaya yekuti ndaisapota Morocco, inova timu yedu yekuAfrica kuti yanga ichakunda France. But sezvo ndakataura paya paya kuti France itimu iri too strong to be beaten nemorocco. Saka sezvinoizvo hazvo tongofara kuti Morocco yakabreaka record to be the only African team to qualify finals, inova history isati yamboitika pano pasi. And ndiri kufarawo pakuti even though Morocco yakadyiwa, chakwanisa kuonawo France neArgentina dzinove nyanzvi dzebhora. Chakwanisa kuona mutambi anonzi Messi weArgentina achitsungana na Mbappe mutambi weFrance. Saka tiri tichingoona kuti zve zvakamira sei.
Pane zvaunoshova here pamatambiro akaitwa neMorocco?
Morocco, remember ndakanga tataura paya paya kuti the way Morocco matambiro ainoita haisi kutamba the way yarinoziva Morocco. Morocco yakachikotamba to disrupt the flow yebhora rakanaka rotambwa kuEurope. Saka sezvinoivo that strategy yakashandiswa necoach weMorocco haina kuzosenza pana France nenyaya yekuti France ine maplayers vanogona kufinisha, vanogona kugohwesa. Saka disruption iya yavanga vakaplana kuti vaite against France haina kuzosenza nenyaya yekuti France in terms of skill iri far much ahead of
nemusi wemugovera tatarisana necroatia achitamba neMorocco. Munozviona sei apa?
Uyo mutambo wekuti ndinenge ndakarelaxa hangu nenyaya yekuti zvido zvangu zvokuti Morocco ibreak record zvayakaita zvemasemifinal zvakazadziswa. Saka ndichange ndichingoonawo hangu Morocco kuti ndione kuti this time since pasina chekutambira ichatamba sei. But it's going to be a very interesting match, Morocco neCroatia, mateams anayotamba bhora zvinonakidza.
Muchidimbu mafinali Argentina neFrance, chii chaunoona chichaitikapo?
Achange ari makuwerere musi wesondo. Hakunda ani anonzwa. Tichange tichiona nyanzvi dzebhora pano pasi. And tichionawo vatambi vane mbiri anove Messi naMbappe, tichiona kuti ndiani achatora trophy hombe, the World Cup champion. The good thing about this match ndechekuti Messi ndo last tournament yake nenyaya yenhau yekuti akura. Then Mbappe is only 22, mufana achapwa torch na Messi kuti achita kerone. Saka tichaona kuti Mbappe achatambira netorch ya Messi kana kuti Messi acharamba netorch yake. Saka zvichitakamirira kuti tione achanga ari makuwerere.
Tashika kumagumo echurongwa chedu chanasi. Ivai nesu zvakare manyoro anasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichiti mosora zvakanaka.